Mune mamwe mabhanga mange mine mitsitsi yakareba vanhu vachitora mari dzavo uye vashandi vemabhanga vachiti basa range rakawanda kudarika mazuva ese. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wevashandi vemabhanga vaAfrignet Goto vanoti kunetsa kwemari ndiko kuri kuita kuti basa riwande kwavari.
Ndazvinoratidza kuti kuzomirira cash kuti iuye find out kuti maybe inouya pamabranches around 2 or 1 PM. Saka vashandi vanezvavanosvika kuweka beyond my normal waking hours and half 3.
Asi kunyange hazvo vamwe vange vari kutora mari dzavo vakawanda vange vari kutsutsumwa vachiti havana mari dzekushandisa pakisimusi sezvo vasina kutambira kana kupiwa mari dzebonus. Mumwe mugari wemuHarare vaJairos Moyo vanoti vanowanza kuenda kunodyira kisimusi kumusha kwavo asi rwendo runo zvakona n'anga murapwa achida.
Ya, Christmas yakanaka chaizvo but unoona kuti hatina kana mari. Takatongogara panapa tichingodziya zviri mushana tichidaenda kumusha but hapasati pane mari. Eh, makamana ngekuti tichakupa zvenyu shaisa saka ndinhasina mangwana satoita kungomira.
Mumwewo mugari wemuHarare vaspecial piri vanoti zvinhu zvavaomera gore rino zvekuti kufa kuri nani.
Hapana, tinongotarisawo but takutongofunga kuti maybe kana kuchitongofa kuri nani because hapana chisiri kufa because hapana chatiri kuwana.
Vamwewo varamba kudomwa zita ravo sezvo vachishanda muhurumende uye vasingabvumidzwe kutaura nevatori venhau vanoti hapana kana gadziro yavari kuita yekisimusi nekuti havana chavainacho.
Pari zvino kutaura chokwadi pange ndirini zvangu kumba kwangu hakuna kana chaticharongwa kana chimwe chete zvacho asi kutongoti kutongoita nezviripo tautongoshanda nezviripo izvozvo.
Hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo vese ichiti ichabhadhara vashandi vayo mari dzavo dzemuhoro kisimusi yadarika musi wa28 zvita. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti kisimusi yave mataka zvakare kune vazhinji munyika nekuda kwekuoma kwaita upenyu.
Kuona kwangu ndekwekuti vanhu vazhinji vanenge vagere havo kumba paChristmas kungoti mbambaira hasati dzaibva iko zvino dzakangodyarwa saka kwava kutongomirira kuti kana tiine mari iyoyo kungotenga rombo rechingwa iroro tozora nedoi toimba Happy Christmas zvapera.
Kunyange mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti gore rino range rakaoma uye vanotenda veruzhinji nekushingirira zvisinei nekuti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. VaMugabe vakataura mashoko aya nemusi wemuvhuro kuState House apo vakaita mabiko ekupera kwegore kuvashandi vepamusoro muhurumende pamwe nenhengo dzepamusoro dzebato ravo izvo zvichatadza kuitwa neveruzhinji gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.